yeah. Ooh, yeah, yeah.
Simplex Music.
Ooh, yeah, yeah.
Zvinozongoita borasta, slow kana faster. Shanda nespirit yechigun foster. Ukadedzwa kushet, manya faster. Kubirita, kukanyanisa nekuplasta. Hatimire kuhasela. Dzimwe dzichisvipa, dzimwe dzichidyira. Kufa kwemurume kubuda ura. Unogona kuwina nasi mangwana wonyura. Still, ndingori munhuwo. Hey, hatandipfuma kundwa no. Ndosaka shaka, oma kudaro ndichinyuta gecho. Naka, chena muromo ndino enda neko. Sanati, oh, andipere power. 24-7 sa Jack Power. Ichango wina, no matter the scenario. Ushingi, ushingi, ushingi. Life inode ushingi. Ndichango wina, no matter the scenario. Ushingi, ushingi, ushingi. Life inode ushingi. From the prelude to the interlude, mu life mu never know them a bad attitude. Ingave latitude, kana longitude. Uno itirwa roots, no feeling it's a mood. Nobody said it's easy, it no easy. Nenaro, nenaro, nenaro. Eh, ndi chawina nenaro. Nobody said it's easy, it no easy. Nenaro, nenaro, nenaro. Zvinozongoita borasta, slow kana faster. Shanda nespirit yechigun foster. Ukadedzwa kushet, manya faster. Kubirita, kukanyanisa nekuplasta. Hatimire kuhasela. Dzimwe dzichisvipa, dzimwe dzichidyira. Kufa kwemurume kubuda ura. Unogona kuwina nasi mangwana wonyura. Still, ndingori munhuwo. Hey, hatandipfuma kundwa no. Ndosaka shaka, oma kudaro ndichinyuta gecho. Naka, chena muromo ndino enda neko. Sanati, oh, andipere power. 24-7 sa Jack Power. Ichango wina, no matter the scenario. Ushingi, ushingi, ushingi. Life inode ushingi. Ndichango wina, no matter the scenario.